Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 18, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chekutanga ndechekuti chero isuve makereke kana atora kubva mubumbiro remutemo kana kuti muconstitution zvinosungawo vanhu vemakereke. Chechipiri chine chokuita nenyaya yekuti tingaita sei kuti timise kumanya kweinfection yecoronavirus.
Machechi akawanda anoti ari kutevedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Paramende yazivisawo kuti yamira kuita misangano yayo nhasi kudzamara dambudziko recoronavirus ragadziriswa. Vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo vanobviswa pausungwa pane imwe mhosva yeuori yavanga vachipomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Machechi akawanda anoti ari kutevedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus kunyange hazvo chirwere ichi chisati chapinda munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vati hazvisi zvitsva kuti vanamati vasangane muDzimba vari vashoma. VaMutata vati nekuda kwekuti mutungamiri wenyika akatara chirwere ichi sedambudziko guru renyika, sezviri mubumbiro remutemo yenyika, vemakereke vanosungirwa kutevedzera zvakataurwa kuitira kuti chirwere ichi chikavamo munyika chisatapuriranwa zvechimbi chimbi.
Chekutanga ndechekuti chero isuve makereke kana atora kubva mubumbiro remutemo kana kuti muconstitution zvinosungawo vanhu vemakereke. Chechipiri chine chokuita nenyaya yekuti tingaita sei kuti timise kumanya kweinfection yecoronavirus. Saka makereke kana ane shungu dzekuti abatsire vanhu vavo kuti vadzivirigwe kubva pachigwere ichi achada kuti aite comply nekudaidzira uku kuti vadzivirire vanhu vavo. Asi haisi nyaya itsva mukubva chikristu chichangotanga vakristu vaisangana muDzimba.
Mubatanidzwa wemakereke emapostori weUnion for the Development of Apostolic Churches in Zimbabwe unoti uri kutevedzerawo zvakatarwa nemutungamiriri wenyika. Munyori musangano iri vaEdson Tsvakai vati vari kukurudzira machechi echipostori kumbomira kusangana vakawanda kuitira kuchengetedza utano hwenhengo dzavo.
Nemudzenguva denda iri rikapinda rinogona kuparadza vakawanda. Saka makereke tinoona zviri nani hazvo kuti pamuri zvino amboti vechinamata vasinganyanyowandisa.
Izvi zvatsigirwawo nemunyori musangano reCatholic Bishops Conference vaFra Derek Chiromba, avo vatiwo vanotonyorera kumasangano avo kuti atevedzere zvakatarwa nehurumende vachiti zvakakosha kuchengetedza utano hwevatenderi.
Saka pane zvimwe zvokuti vanhu vanombobatana sepaku panana chiratidzo chorugare kana pakushandisa mvura fande pakupinda musvondo. Iyo mvura takutoti iswe pamachechi uyewo vari musvondo imomo pasave nokubatana ku panana chiratidzo chorugare.
Asi mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya vati vachiri kuongorora kuti votora matano api.
Hapana munhu angarwisana nechokwadi chakati saichocho. So zvakataurwa na president zviri mumweya iwoyo wokuda kuona kuti sema Zimbabweans tinga slower down sei kana kuti tingaita zvipi kuti upenyu hwavano uchengetedzwe. Now sema kereke atisati tanyatsova nekuva ne maonero mamwe chete ekuti tinganyatso zvigadzirisa sei nokuda kwokuti vanhu vanofanira kunamata vachibatsirwa naMwari nevaiko kuna Mwariwo zvekare ndokwatinotarisira katariro yokuti chirwere chichidini chipere.
Asiwo dzimwe nhengo dzemamwe machechi dzisina kuda kutaura pamhepo dzaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino dzichiri kukokwa kwezvirongwa zvemakereke adzo zviri kutarisirwa kuita kupera kwevhiki rino. Kurukota rezveutano vaobhadhaya moyo vakaudza vatori venhau nemuvhuro kuti vari kukurudzira vemakereke kuti vasaita magungano ezororo reEaster iro rinova zororo rakakosha kune zvimwe zvitendero. Chirwere checovid-19 chakatanga kuChina muna zvita gore rapera uye chirwere ichi chatekeshera kunyika dzakasiyana siyana kusanganisira dzemuAfrica. Pasi rose vanhu vanodarika zviuru zvisere vafane chirwere ichi uye vanhu vanodarika mazana maviri ezviuru vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza misangano yevanhu vanodarika zana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus, paramende yamira kuita misangano yayo nhasi kudzamara dambudziko recoronavirus ragadziriswa. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura patanga kugara dare National Assembly, mutauri wedare iri vaJacob Mudenda vati paramende yapedzisira kuita misangano yayo nechitatu uye inotarisirwa kutanga kuita misangano zvekare musi wa5 Chivabvu, zvichiendera nekuti zvinhu zvinenge zvakamira sei panyaya yechirwere checoronavirus.
This will be the last sitting until the question of the corona virus is arranged.
Asi vaMudenda vatiwo misangano yemakomiti pamwe neimwe yekutsvaga pfungwa dzevanhu yambomiswawo, asi vati pane mumwe musangano nenzendo dzakatorongwa kare uye dzine vanhu vasingadarike zana zvichaenderera mberi semarongerwo azvakaitwa. Sachigaro vekomiti inoona nezvemashandisirwo emari yehurumende vatendai bit vemdc vati danho iri richakanganisa makomiti akaita seyavo iyo ine basa riri kumashure. Asi vaMudenda vati sezvo komiti ine vanhu vari pasi pezana panogona kurongwa kuti iendere mberi nebasa rayo uye vanofanira kuronga nemunyori weparamende. Dzimwe nhengo dzekomiti yeparamende dzakaita saamai Good Luck Kwaramba veZANU PF vati havazivi kuti votangira papi kuti vadzokere kunzvimbo yavanomirira nekuda kwedanho iri.
Kuna tirogonosha diesel mangwana, tirogonosha diesel kusvikira mangwana, toita sei kuti tiende kumba? Maitei?
Asi vaMudenda vati nhengo dzeparamende dzichabvumidzwa kugara mahotera kusvika nemusi wechishanu, paramende ichitsvaga mafuta emotikari kuti dzidzokere kunzvimbo dzavo. Nhengo yebhodhi resangano rinoshanda rakazvimirira replatform for youth and community development vaowen hiwayo vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neparamende rakakosha pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Asi chandoda kukurudzira kwavari ndechekuti kudai vachienda kunzvimbo dzavo vadzidzise vanhu kuti coronavirus yatiri kutarisana nayo iyi yakamira sei, inofambiswa sei. Ngavatore mukana kuchidzidzisa vanhu vasasangana vakawanda, asi vanongotora vanhu vakawanda vashoma vashoma vachidzidzisa kumaconstituents avari. Zvinobatsira kuti vanhu vange vachiziva kuti coronavirus yakamira sei, nokuti vakangomira kuya kudare reparamende vongosvika vongonogara. Uye isu takatarisira kuti information itenderere, handizoni kuti kumira kwavaita kune kuzobatsira chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Peseru anyavati zvaitwa neparamende zvakakosha, asi vakati paramende inofanira kugara yakagadzira kudzoka kubasa sezvo paine rimwe basa rinogona kuda kuitwa rakaita sekugadzira mabudget okurwisa coronavirus sezviri kuitika kuAmerica.
But where there is an emergency, vanofanira kugara vari prepared kuti kana chirwere chikakura pachidiwa madecisions asingakwanisi kuitwa president ari one, vanofanira kuwanikwa vachidini vachidzoka.
Vaendera mberi vachiti chinhu chikurusa chiri kudiwa pari zvino muZimbabwe kuti mutungamiri wenyika Neva tunga miru ya mapato esa anupikisa wabatani mkuruisa coronavirus. Sezvirikuitwa kuSouth Africa, uko mutungamiri wenyika iyo vasiri ya Ramaphosa, vabatana nevamapato anopikisa, vachitaura kunyika yavo pamusoro pecoronavirus.
Izvo tazvina kuti vamunangabva, tinoziva kuti vamunangabva, navachamidza MDCs anadziso kuwirirana. Pari pano patinofanira kuwirirana, handiti kuona vese vari kuti upenyu hwavanhu hwakakosha, ndovanhu kavano vavhotera, kozva zvakaipi kuti vachamisa navamunangabva. Na wama duku, na kupe, mewamu wese wabude pamberi penyika waitara ngati toreji danu shakati kutitise upenyu.
Paramende ya Zimbabwe ine nengo mazana matatu ne makuma shanu mumatare ayo Senate ne National Assembly umo dzinogara dzakatsikirana na sembeva sezvo muzinda weparamende wakavakirwa nengo dzisina kuwanda zvakadai kunyange hazvo Zimbabwe isati yave ne coronavirus chirwere ichi chatove munyika dzakavakidzana ne Zimbabwe dzakaita se South Africa. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudya.
Vamwe vagari vemuHarare vanonzi vatanga kutenga zvokudya neuwandu senzira yekugadzirira kuti vagare vaine chekudya kana chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus chikapinda munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vatengi vataura ne Studio 7 muHarare nhasi vati kupararira kurikuita chirwere checoronavirus pasi rose kwave kuvapa kuti vagare vakatenga chikafu chakawanda kuitira kuti vasazoenda kuzvitoro kwavanogona kunosangana nevanogona kunge vane chirwere kana chinge chazopinda munyika. Izvi zvinoteverawo mashoko emutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro pavakakurudzira kuti pasawanikwe pane vanhu vanodarika zana vanenge vachiungana vachiti izvi zvinowedzera mukana wekutapuriranwa kwechirwere checoronavirus kunyange azvo hurumende chirwere ichi hachisati chapinda munyika. Mumwe vanhu vaswera vachitenga chikafu chokuisa mudzimba ndamai Lenita Kadehere vanogara mumusha weAvondale avo vati vaswera vachitenga chikafu chisingakurumidze kuora kuitira kuti vagozowana chekudya panguva inogona kunge chirwere checoronavirus chapinda munyika.
Tukutenga zvinhu in bulk kuza tikuziva kuti zvinhu zvine zvange zvakamira sei nenyaya yecoronavirus irikungotaurwa kune dzimwe nyika zvange South Africa iri padhuze nesu.
Kunyange hazvo vamwe vakaita samaika dehere vatanga kutenga zvinhu neuwandu, vamwe vatengi vakaita samuzvare Patricia Murawa avo vati vanogara mumusha wemufakose vati vane chido chekugara vakatenga chikafu kuti chigarire mumba kuitira nguva ichazenge yorambidzwa vanhu kufamba famba kana chirwere checoronavirus chapinda munyika. Asi homwe yavo yakaboka zvokuti vave kungoti chero zvazvaita bhurugwa rebenzi.
Kuri kunzi mari tinayo tinotokwanisa kuti unotengawo zvikafu zvedini bulk kuti tisazosangane nevanhu kuti timhurusane kana kupa parara kwechigwero kupangungwa kuti wanowo tiri pari nani.
Vamwe vavatengi vakaita savatinos manjengwa vanogara musha weGreendale vati vatenderera zvitoro zvakawanda vachitsvaga mishonga inoshandiswa pakugeza maoko kuti agare akatsvinda kana kuti masanitizer asi anga asiri kuwanikwa muzvitoro zvizhinji.
Hakuna sanitizer ndawana from Arendelle, Avondale, Faith Avenue, Montague Shops. Hakuna hand sanitizer irwanika. Kwa mashelf pese hapana hand sanitizer.
Vamwe vatengi vakaita savatendaisa unyama vaudza Studio 7 kuti kune zvimwe zvitoro zvichiri kuwanikwa masanitizer aya asi kuchidiwa mari yekunze yavanoti iri kuvanetsa kuwana.
Masanitizer acho obva wakwidza abva atanga kutonetsa achaonika anawo wasara vashoma mamwe masupermarket nevamwe mafamasi akutotengesa nemaus $4.
Gurukota rezveutano vaobedaya moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti veruzhinji vanofanira kugara vachigeza maoko avo uye vanokwanisa kushandisa sipo kuti vagare vakashambidzika uye vasagare vachibata kumeso nemaoko ane tsvina seimwe nzira dzekuderedza mukano wekubatira chirwere checoronavirus. Vamoyo vati chirwere ichi hachisati chave munyika asi sehurumende vakagadzirira zvakasimba kurwisana nechirwere ichi chikana chikapinda munyika. Asi vakambove gurukota utano vaHenry Madzorera vatiwo dambudziko rekushayikwa kwemasanitizer muzvitoro rinosiya veruzhinji vari panjodzi. VaMadzorera vati izvi zvinoratidzawo kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere cheCOVID-19. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutengeserana amai Sekai Nzenza kuti nzwe divi rehurumende panyaya yekutenga zvinhu neuwandu kwave kuitwa nevamwe vatengi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamsoro soro muAmerica rinoti richapa mukana kuhurumende yava Donald Trump kuti iendere mberi neurongwa hwayo hwekuti vapoteri varambe vari muMexico apo matare anenge achinzwa nyaya yavo nyangwe hazvo dare repamsoro rakenge rati izvi hazvisi pamutemo. Mauto emunowe ambomisa urongwa hwawo hwekusimbaradza muviri uwo wanga wakanangana nekuunganidza mauto zviuru gumi nezvishanu ayo anosanganisira mauto enato nemadzisawira avo. Izvi zvaitwa pachityirwa kupararira kwechirwere checoronavirus. Makambani akawanda emuAmerica ari kutora dambudziko rechirwere checoronavirus sechinhu chakakosha zvekuti vashandi vakawanda vave kushanda vari kudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mamwewo makambani akaita sezvitoro zvinobika zvekudya anonzi ave kutombomisa vamwe vashandi basa sezvo vasingakwanise kushanda vari kudzimba dzavo. Matunhu akawanda emuAmerica ave kurambidza kuungana kwevanhu munzvimbo dzinosanganisira dzekudyira pamwe nekunoonekwa mifananidzo izvo zvave kuita kuti vashandi vakawanda vasingakwanise kushandira kudzimba vambomiswa mabasa kusvikira zvinhu zvanaka. Hurumende yeAmerica yakazivisawo kuti ino hurongwa hwekuisa parutivi mari inosvika trillion yemadhora ichazoshandiswa mukumutsuridza upfumi hwenyika kuburikidza nekubatsira makambani pamwe nevanhu vachakanganiswa nechirwere ichi. MuAmerica mave nevanhu vanoda kusvika zviuru zvitanhatu vabatwa nechirwere checoronavirus uye vanhu vanodarika zana vafa nekuda kwechirwere ichi. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland muno muAmerica, muzvare Shingi Mangwiro, avo vave kushandira ukumba.
Ini ndiri chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe chiri kuno kuUnited States of America and kubva vhiki rapera takange tichiudzwa kunzi kutanga muvhuro wevhiki rino iri tinenge tichinzi tishandire kumba kuti tibatsire kuti chirwere checoronavirus chisapararire mune vanhu vakawanda. Tinoona matanho aya ari kutorwa nehurumende yedu nemutungamiriri wenyika ino nevemapato eutano ari matanho akanaka chaizvo nekuti chirwere ichi hachizivikanwe. Handizivi kuti chakamhenge chiriko here asi vanhu vafane vabatwa nacho izvino zvakati wandei, saka taona zviri zvinhu zvakanaka fani kuti timbogara kudzimba tichibatsirawo kuti chirwere ichi chisapararire.
Mune zvekushandisa zvinokodzera here kuti munge muchishanda muri kudzimba tichiona kuti nyaya iyi yangoita yechimbi chimbi itsuro yamukira mumakumbo?
Inini hangu ndine rombo rakanaka kuti kubasa kwangu tagara tinombopuwa mikana yekushandira kumba nguva kana kwasinowa kana kuti kuine mvura yanaisa zvakanyanyisa tinombowana mukana wekushandira kumba, saka kubasa kwangu zvinhu zvatajaira sitere kugara kushandira kumba. Makombiyuta edu anenge akabatanawo nemasystems ekubasa ikoko zvinova zvinoita kuti zvive nyore kukonekta tichishanda nevamwe, uye zveinternet connection nemagetsi ino hazvisi zvinhu zvatinenge tichitambura kunoko, saka zvinotibatsira chaizvo kuti unenge uchishandira uri kumba. Ende zvinotobatsirawo kunoku munongoziva nenyaya yetrafiki, saka unotoona kuti kana uchishandira kumba unotokwanisa kutoita basa rakawanda dzimwe dzenguva kudarika kana uriko kubasa.
Ko zvekudya muri kuita sei? Muri kukwanisa here kunge muchienda muzvitoro?
Zvekudya zvedu pakatanga nhaurwa idzi dzekuti coronavirus ichange ichizenge ichipararira takagara hedu tambotenga zvinhu zvekudya, asi mukuendawo kuzvitoro ikoko uri kuona kuti hakuna vanhu vakambowanda zvinotyisa. Ende kana uchiendawo kuchitoro unongoona kuti unoshandisa mahand sanitizer nemawipes kupukuta makata ayaye woshandisa hand sanitizer paunenge uchibata zvinhu, wasvika kumba wogeza maoko zvakanyanyisisa. Uye kukurudzirwa kunzi kana wambobuda panze uchiita ino zvinhu zvepanze hembe dzaunenge wambopfeka idzodzo unofanira kubva wamudzibvisa wotobva wawacha.
Zvii zvamungaudzawo vari kumusha pamusoro pechirwere checovid-19 ichi kana coronavirus
Ine angu ndrukungo kurudzira vanhu vari kumusha kuZimbabwe kuti tikoshese matanho ari kutorwa nedzimwe nyika tizvitore seriously nyaya dzekorona idzi. Tinoona vamwe vanhu vanenge vachizvitorera kure kutaunge zvinhu zvenhando, asi chirwere chauraya vanhu vakawanda sani kunyanya kuEurope kunana Italy uko kune vanhu vazhinji vafa ine dzinenge dziri nyika dzinoonekwa senyika dzakabudirira asi vanenge vachitokundikanawo mukukontrola chirwere chekorona. Saka vanhu vari kumusha tinokurudzirana kuti tizvikoshese, tigeze maoko edu, tisanyanyoungana.
Avo vanga vari muzvare Shingi Mangwiro vachitaura vari parunare muMaryland naJonga Kandemiri weStudio 7.
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families.
Ndini Amanda Bennett, mukuru weVoice of America. Ndiri kurekodha izvi ndiri kumba nekuti kuno kuVoice of America vashandi vazhinji tave kushandira kumba zvenzira yekuderedzera kupararira kwecoronavirus. Iyo ndinoziva kuti yanga ichikanganisa vakawanda venyu pamwe nemhuri dzenyu. Ndinoda kungokuzivisai kuti kuchengetedzeka kweutano hwemushandi wedu zviri pamwoyo pedu. Tinozivawo zvakare kuti munguva zvino yekutambudzika munotarisira zvakanyanya kwatiri kuti munzwe chokwadi chisina kwachakarerekera kuitira kuti mukwanisewo kuronga upenyu hwenyu. Nekudaro tiri kushanda nepatinokwanisa napo kuti tirambe tine zvirongwa zvedu. Munguva ino munogona kuona shanduko pano nepano muzvirongwa zvamanga makajaira kunzwa uye zvimwe zvinogona kubviswa pamhepo. Kana izvi zvaitika tinoramba tichikuzivisai kuti munenge mave kuzowana papi zvirongwa zvamakajaira kunzwa. Ndiri kuda kukushuvirai rombo rakanaka uye utano hwakanaka. Ndinokutendai zvakanyanya.
So I'd like to wish you all good luck and good health and thank you very much. We'll hopefully be here for you. Thank you.
Vachuchisi vehurumende vanenge vari kutatarika mukuchuchisa imwe mhosva yeuori iri kupomerwa vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo. Vachombo vari kupomerwa mhosva yekutengesera imba yehurumende kwaMutare kuna vaFred Kanzama vaive mumiriri weMutare South mudare reparamende vari nhengo yeZanu PF. Mutongi wedare raMajor Street vaHosia Mujaya neZuro vakati kana hurumende ichida kuenderera mberi nenyaya iyi inofanira kuzviita kuburikidza nemasamanisi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanzi vange vari musangano. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta ravachombo muzvinafundo Love More Maduku.
Tanga takakumbira kuti hurumende itipe garo remafambisirwe anoita dzimba uye basa raminista anenge ari welocal government nekuti ivo vachombo vanga vachiramba kuti havana kumboita zvinhu zvanga zviri kunze kwemabasa avo saminista. Idzimba dzaingopiwa vanhu vanoshandira hurumende, imba iyi yanga yazina nomunhu aimwe aishandira muhurumende civil servant. Saka chaidiwa kuti tikwanise kuona kuti vane mhosva here kana kuti havana mhosva. Ranga riri gwaro rinoti muchirungu policy document inotaura kuti kana uri minista unodai dzimba dzinodai. Saka ivo vehurumende vanga vakati riripo nondo nyaya yavo yati akaita zvinhu zviri kunze kwemutemo iwowo uri mudhokumendi iroro. Totipei dhokumendi riyaro, ndo dhokumendi risina kubuda.
Anga achichuchisa nyaya iyi yakatangira kupi kuzake here?
Nyaya yakatanga kuZimbabwe Anti-Corruption Commission iyoyo, and yakatanga hayo commission kwete iyi yava Lois Matanda Moyo yaJustice Matanda Moyo. Yanga iri commission yanga iripo before, asi sekuziva kwatiita vashandi vacho vari pasa vachingori vari vavarivo nekuti ana Justice Matanda Moyo havasi vanoenda kuvanhu kunosunga kana kuivo vakuru chete, asi maofficers ivavavo ekuAnti-Corruption Commission vangori vachiri vamwe chete vaiita zvinhu izvozvo.
Totarisawo dzimwe mhosva dzanga dzichipomerwa vachombo dzamira sei uye ndedzipidzi?
dzimwe dzavari kupomerwa idzo dzichakambomira nekuti takakwanisa kukumbira kare Supreme Court kuti rimbodzimisa kusvika tapedza chikumbiro chatakaendesa kudare chaakusupreme court izvozvizvi nekuti havafanotongwa nyaya idzodzodzo nekuti vakabatwa nemasoja vakarohwa zvisingaite and then vapedza kuvabata nokuvarova vakuvapomera mhosva richiita munhu anoita masungirwo erudzi irwozvo havafanototongwa nekuti kuomukanganisa bumbiro remutemo imwe yacho ndeyekuti vari kunzi vakapa vanhu kuarea iri kunonzi White Space vachiti nzvimbo iyoyo yakapiwa vanhu vakawanda vepakaitwa muramba chinga paya vanhu vachongo vakapa vanhu ivavo nzvimbo idzo dzekugara asi nzvimbo iyoyo yanga isiri yehurumende yanga iri nzvimbo yapfugari saka vari kupiwa mhosva yekuti vakaabvisa office and pane kamwe kanyaya kari pamusoro peikao pekuti vanga vakapfeka kepi yezanupiefu nefungwa vanamuziyaya vanosonganana kudzai chipanga nevamwe
gweta rava chombo muzvinafundo Lovemo Maduku vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi taita special program yekuti tinzwe kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri muFrance nemuCanada kuti tinzwe kuti dambudziko recoronavirus rakamira sei.
Taramudzonzitaumachwana ndiri muParis kuFrance kunoko vanhu avasvikobuda panze vanhu vari kutya kana kukwira mumabhazi nekumametro vanhu vari kutovhunduka mastoro vanhu vatenga zvekutenga zviya ndekuti vanhu vakatarisira kuti in the next 20 days situation itaita zviri wese saka vanhu vari kungofunga kuti tikatenga chikafu chedu togara tiri muzimba toregera kubuda panze kuti tisasangane nevamwe zvinogona kutiita tidzivirire iyo vhairasi yekorona.
Ko, zvinhu zvakadai sezvikoro nedzimwe nzvimbo dzakavharwa here kana zvakamira sei imomo muParis?
Zvikoro zvakavharwa ndevechina President Emmanuel Macron vakaaddress the nation vachitaura kuti zvikoro nemapublic places ngaavharwe. Vakataura kuti vanhu vanogona havo kuenda kubasa kana vachida asi vakayambira vanhu vane maexisting conditions ari chronic kuti dai vagara zvavo kudzimba. Ndinoona kunge government iri kuita zvainokwanisa.
Muchiona gadziriro iriko ikoko munoona kunge Zimbabwe yakagadzirira here zvakakwana?
Inini Zimbabwe ndikutorwadziwa nekuti government inenge ichiri kutora nyaya yekorona seriously. Vari kuona kunge zvinonzi korona iri kure kure sere navo ende haisvike ikoko. Takavhunduka chaizvo ndichiteerera minista wepamuchinguri vachitaura kuti korona ipanishment yenyika iri kuno nemasanctions avakaita pane Zimbabwe. Indinoona kunge matauriro akadaro inoratidza kuti government haina kugadzirira nyaya yekorona because kana vakuru vakuru vacho vachifunga kuti nyaya dzemhangamhanga kudaro zvinototyisa.
Ndaitwa Nico Abbott ndiri kuno kuCalgary kuAlberta kuCanada. Korona vhairasi yaati vharira vamwe isu mabasa edu anoita uye vana vechikoro vamwe vambomira aindesment until kusvika kunana September. Takatumirwa tsamba nezvirova nheru nevechikoro vevana vachiti provincial government yati zvikoro zvimbovhara kusvika vanoona kuti zvinoenda under control here but it's indefinite kusvika September. Kwamboitawo panic yevari mwezuru aya vanhu vakumhanya unotenga matissue sanitizer vachingohodha kuzvai zvataita kuzimbabwe kunana 2008 zvakushayikwa mumashofu.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakambokupai kudzamara coronavirus yapera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Machechi akawanda anoti ari kuteedzera zvakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuti vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaIgnatius Chombo vanopiswa pausungwa pamhosva yeuori yavanga vachipomerwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
I think inyathelo elithethwe yiParliament yeZimbabwe inyathelo elihle kakhulu, ngoba esikulandzelayo ukuthi owakathesi iZimbabwe ayilawo ama cases eCoronavirus, njalo uqhakathekile ukuthi bebone ukuthi baya protect abantu beZimbabwe.
Idale leParliament selivalwe okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emzameni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leCoronavirus.
Kulungile ngoba besikhangela ukuthi singagcina silinyazwe iCoronavirus, but nase sikhangela kubusiness sizakuthi silimele kakhulu ngoba besikhangelela ukuthi obulawayo laye akathuthuki.
Izakhamizi zakobulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngokumiswa kombukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idale leParliament selivalwe okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus. Usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda wazise namuhla ukuthi sebemise zonke inhlelo zedale leli ezigoqela ukuhlangana kwamalunga alo ukuze kwehliswe ingozi yomkhuhlane lo. Umnumzana Mudenda uthi idale leli lizavulwa mhla ka 5 ngoNkwenkwezi kusiya ngokuthi isimo siyabe sesinjani. Sisiya emoyeni namuhla igcikwane leCoronavirus bese lisabalele abantu abedlula inkulungwane eziyisithiyagalombili emhlabeni jikelele. Ukuvalwa kwedale leParliament lokhu kuza ngemva kokuba uMongameli Emmerson Mnangagwa azise izolo ukuthi imputhano yabantu abedlula ikhulu ayisavunyelwa eZimbabwe ngenjongo yokwenqabela iCoronavirus. Kodwa uMongameli Mnangagwa namhla ubuthanise inkulungwane lenkulungwane zabantu enyanga emkhosini wokusungula uhlelo lokulima ngokuthelezela okumenze wasolwa ngabaningi. Mnangagwa umlayo wakhe uzaqala ukusebenza ngolwesihlanu mhla ka 20, ngakho akula lutho olubi alwenzileyo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele, oqale ngokumbuza ukuthi uthini ngenyathelo elithethwe yiParliament.
I think inyathelo elithethwe yiParliament yeZimbabwe inyathelo elihle kakhulu, ngoba esikulandzelayo ukuthi owakathesi iZimbabwe ayilawo ama cases eCoronavirus, njalo uqhakathekile ukuthi bebone ukuthi baya protect abantu beZimbabwe, njalo balakho ukuthi banganqabela ukuthi umkhuhlane lo ufike eZimbabwe nxa ukuthi awukafiki. Ngoba uzananzela ukuthi kakhulu ama health services eZimbabwe kamanga kuhle kakhulu, silesikhathi amadokotela engasebenzi njama nesla wasebenza kabili ngeviki. So kungaba le outbreak bona ngani singathwala nzima kakhulu, abantu abaningi bangafa ngoba icapacity asilayo.
UMongameli Emmerson Mnangagwa yena simbone izolo ememezela ukuthi imibuthano elabantu abedlula ikhulu kayisavunyelwa, kodwa lamhlanje simbone esenyanga ebuthanisa inkulungwane lenkulungwane zabantu. Uthi umlayo wakhe uzaqala ukusebenza kuphela mhla ka 20 kuyona le inyanga. Ngathi into elokuhlakanipha yini phakathi ayenzayo le?
I think Umonga Meli usitengisele how insincere he is. Ekuteni uyafaka imithetho eqedena engayilandeli. Ngombono wami ngibona ngani futhi indaba yevirus le kumbe coronavirus sizasetshenziswa ke ukwenzela ukuthi abe opposition bengahlangani because sebethole i-opportunity ukuthi abe MDC bafuna ukwenza imeeting kuthiwe hayi lina ningeke lenze imeeting ngoba ama-meeting abhanwa kodwa bona becontinue bewayenza ama-meeting lawo. I don't think bekufanele ukuthi ngesikhathi lesi upresident eqalisa ukwenza ama-rally ehlanganisa abantu abaningi ngesikhathi yena esithi abantu bamele be-practice social distancing be-reduce ama-gatherings ngoba then it reflects you know badly on him lokuba sincere kwakhe njengohulumende. So I think sibuswa ngabantu abangakunanzeleliyo ukuqakatheka kwempilo abangakunanzeleliyo ukuthi isimo seZimbabwe sibi kakhulu. Akula manesi ezibhedlela, akula madokotela, akula miti, akula ma-facilities angagcina abantu abaningi nxa bengagula. So kuqakathekile ukuthi uhulumende ehloniphe abantu lempilo zabo.
Lowo ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni loNtungamile Inkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngokumiswa kombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair. Ilanga lokuthakazelela uzivuse leminye imbuthano egoqela emidlalo yebhola, imithimba leminye elizweni lonke jikelele kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus eselithethe imiphefumulo yabantu abaningi emhlabeni jikelele. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idolobho lakoBulawayo belikhanyelele ukuba lombukiso wabosomabhizimusi, imidlalo yebhola kanye lokuthakazelela ilanga likazibuse, kodwa konke lokhu sekudluliselwe phambili ngenxa yokusabalala kwe-coronavirus njalo esibulele abantu emhlabeni jikelele. Usomabhizimusi wakoBulawayo unkosikazi Somuhle Khumalo uthi ukumiswa kwe-ZITF kuhle kodwa kuzabulala idolobho kwezamabhizimusi.
Kulungile ngoba besikhangela ukuthi singagcina sihlinyazwe i-coronavirus but nxa sesikhangela kubhizimusi sizakuthi silimele kakhulu ngoba besikhangelela ukuthi uBulawayo laye akathuthuki ikakhulu kubana uBulawayo yisho isikhathi akukhangelele khona ukuthi trade fair time uBulawayo uyaphila ngoba abalamaloji abalezindlu to rent out yisho isikhathi abaphila khona.
Olwela amalungelo oluntu owenhlanganiso ye-ibheshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthakazelele ukumiswa kokuthakazelelwa kwelanga likazibuse.
Ikakhulu ukujabulela uzibuse, ngiyajabula ukuthi nje into esiseyakhanselwa ngoba uzibuse akula zibuse eZimbabwe. Kule independence kodwa kula freedom. So uma kungabe sokuzidlulisela phambili engxenye after that kuzenza abantu sithi rediscover ourselves bekubuhlungu vele ukuthi kuthiwe i-main celebration izava lapha koBulawayo ngoba ungakhangela usephonga uhlale i-teacha koBulawayo uye masona ngani ngumuntu we-toilet kodwa kakukho akwenzayo okuncedisa abantu bakoBulawayo.
Isikhulumi se-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Sweden Chirowoza laye uvumelane lofuzwayo.
Akulapho kulezo nhlelo sikhali i-ZITF ngoba i-ZITF inceda uZulu kodwa i-independence ukuthi abantu bayebuthana belalela uMnangagwa onguye wayekhokhela umbhuqazi sithatha.
Izolo umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa ukhuphe imibiko emisa umbukiso wabosomabhizimusi owe-ZITF ilanga lokuthakazelela uzibuse edolobheni lakoBulawayo kanye lemihlangano elabantu abafika ikhulu imidlalo ehlukeneyo. Abenkampani ye-ZITF sebethule imbiko ebulenjini besazisa ukuba umbukiso wabosomabhizimusi usudluliselwe phambili. Ngeviki edluleyo umphathintambo wezempilakahle udokotela Obadiah Moyo ekobulawayo ukhuthaze abantu ukuba baqakathekise ukusebenzisa indlela zebulenjini ukukhulumisana emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Okwamanje inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi kakukabi lomuthi wokwelapha i-COVID-19, ngakho-ke bekhuthaza abantu ukuthi baqakathekise ukuzivikela ukubamba lomkhuhlane njalo behlanzekile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
I'm Amanda Bennett, and I'm Director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus.
Igama lami ngingu-Amanda Bennett. Ngingumqondisi wemsakazo ye-Voice of America. Ngithumela lumbiko ngingekhaya, ngoba izisebenzi eziningi zemisakazo ye-Voice of America zisebenzela zingekhaya. Emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelana, thina ngokwethu njengezisebenzi lemoli zethu igcikwane ele-coronavirus eselisabalele emazweni womhlaba. Ngithanda ukulazisa ukuthi siqakathekisa impilakahle yezisebenzi zethu lokuvikelwa kwazo ukuze zilethulele indaba ezimqotho ngalo mkhuhlane kanye lokunye okwenzakalayo emagumbini amaningi womhlaba. Ngakho ke sisebenza kanzima ukuthi lina balaleli bethu lithole inhlelo zethu, kodwa asisoze senelise ukulethulela zonke njengensukwini okwamanje. Lizananzelela ukuthi kule nguquko ethile kulezi nhlelo, ezinye kalisoze lizithole, kodwa ezinye zilakho ukuzithola ngendlela ehlukileyo kulaleyo yensukwini. Linguquko siyabe silazisa lapha nalaphaya. Wothi ke ngithathe leli thuba lokulifisela inhlanhla lempilakahle enhle. Ngiyabonga.
Thank you very much. We'll hopefully be here for you. Thank you.
Aphelelwe ngamacebo amabandla ezokholo awebe Zimbabwe kwele South Africa laphakathi kweZimbabwe ngezinkonzo zangempela viki kulandela imigoqo enqabela ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu yethulwe inkokheli yamazwe womabili. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba.
Umthetho wenqabela ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu osanda kumenyezelwa eZimbabwe lakwele South Africa usitshiya amabandla ezokholo elesiyezi. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ukufithizela ukuthi labezenkolo ngabasavunyelwa ukukhonza besedlula ikhulu, okungumthetho omunye owethulwe ngumongameli Ramaphosa eNsonto. Izizalwane zeZimbabwe zithi lobanje lemthetho eqakathekile ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus izaphazamisa kakhulu inhlelo zokukhonza. Elinye lamakholo ebandleni namasabatha unkosazana Sifanele Ndlovu uthi yena ngokwakhe akavumelani le migoqo ethulwe ngohulumende laba.
Ngicabanga ukuthi ugovernment on this one ureacte very wrong, because now silibandla or singamabandla, that's when we are supposed to meet together and pray like never before. So sizothandaza kanjani singahlangana, because as a church we can pray.
Elinye kholo umnumzana Alethi Mazwi uthi sekuze kwamiswa omunye wembuthano abe ukhangelele kakhulu.
Zonke izinto bese sezilungiselele la esiya khona sesibhadele, ukudla bese siyakudla sekuthengiwe, sizokwenza njani mase kunje. Kuyadingakala ukubana amakholwa ahlangane ethandaze ecela enkosini ubana nkosi ngenela kusimo lesi siphakathi kweso.
Umfundisi webandla lehamba Evangelical Christian Ministries kobulawayo uReverend Frank Mhlanga uthi sekuyisikhathi sokuthi amabandla atshintshe indlela enza ngayo izinto.
Mhlambe ibandla lingayenza inkonzo zibe kathathu orokane orokabili ngosuku, kube le 2, 3, 4 services ngosuku olulodwa, ama 100 ama amaqembu ama 100 100 100, ukwenzela ukuthi abantu baqhubeke lokho beyikhonza inkosi yabo. Okunye ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi asikhuleke nini, asithandaze nini.
Elinye ikholwa umnumzana Justin Kwena uthi kukhanya elakhe ibandla iCoronavirus ithe ifika selizilungiselele
enkonzweni yethu. Vele bese sijwayele ukuthi uma ungasakhona nguye enkonzweni iservice banokuyi-streama kuFacebook kumbe online. So okweviki yokuqala nesibili akunankinga, sizoyibukela online leyo service, kodwa singahlala nje isikhathi singasabonani nabazalwane kuzoba nzima nyana.
Ingcitshi zithi kusase kuningi okuzafanele kuguqulwe ngamakholwa ngalesi sikhathi se-coronavirus, kugoqela indlela okudliwa ngayo isidlo kwamanye amabandla, umkhuba wokuxhawulana nomkhuba wokuhlala eduzane duzane. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izihambi ezisebenzisa umngcele weplumtree ukungena lokuphuma elizweni zithi azithakazeleli ezikubonayo phezu kwamanyathela okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane lecoronavirus. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHavron kwele Botswana.
Elizimbabweni ithini isimisele ukulwisana lokumemetheka komkhuhlane wegcikwane lecoronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele. Kodwa izihambi ezingena ziphuma kwele Botswana zisebenzisa umncele weplumtree zithi azikuthakazeleli ezikubona kule ndawo phezu kwemizamo yokulwisana lecoronavirus. Umnumzana Leni Ndebele obethekelele kwele Botswana uthi imizamo yokwenqabela ukumemetheka kwalo mkhuhlane emncelweni weplumtree iyavuza.
On the Zimbabwean side, there is no checking or screening whatsoever. You just stamp your passport nje uzidlulele. Uzafika ngale eBotswana yikho lapho abawu checka khona temperature. Be I want temperature yakho ingabe cool iphezulu, ikho sebekwenza ini ama screening abe coronavirus. Lapho kuse Botswana nxa uzungena, but esathi leZimbabwe akula lutho yokudlula nje indawo lamanzi.
Uthi noma abantu sebengena eZimbabwe, izisebenzi zeZimbabwe Revenue Authority iZimra zihlola impahla ezihambi zingagqokanga ongazivikela ukuthi zingene umkhuhlane we-COVID-19. Omunye ungene kwele Botswana ezothenga impahla yokuthengisa, umnumzana Rodwell Moyo uthi akukho ukutshengisa ukuthi kule mizamo yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
Bangacheka i-temperature then sebeyekelwa ke behambe. Asiboni okuningi ukutshengisela ukuthi i-coronavirus iyavinjeka. Njalo ama-sanitizer ukuthi abantu begeziswe izandla asikuboni kusenzakala. Yikufila ifomu ucasisa ilizwe ohambe kulo elile uthi mhlawumbe ungabe uhambe emazweni ale coronavirus. Ifomu lelo ungalifila then bakutheka i-temperature sebekuyolozihambela.
Unkosikazi Emily Dube weZimbabwe ohlala eHavron uthi yena ukhathazwa ukuthi ngitsho la mabhasini ahamba phakathi kwamazwe amabili akulandelwa indlela ezihlanzekileyo ezingavikela ukumemetheka kwe-corona.
Sicela abamabhasini ukubana basincede kumbe njalo bafake labo izimpompi kumbeni imithi yona la ama-sanitizer ukuze sigeze lathi izandla njengoba sihamba siyabambana labo sibeqhubela impahla lathi besiqhubela ama-change ngezandla zabo.
Ele Botswana likabe lo muntu olegciwane le-COVID-19 kodwa kulokwesabela ukuthi noma yisiphi isikhathi. Lokhu kuza ngesikhathi igciwane leli limemetheka ngamandla emazweni amaningi omhlaba ikakhulu aphetheya agoqela le-China lapho oqalise khona. Ele Melika lamanye selingene kakhulu elizweni elingumakhelwane ele-South Africa. Umongameli Emerson Mnangagwa kuyona le iviki ubike amanyathela ambalwa okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-corona okugoqela kwenqabela kokuhlangana kwabantu abadlula ikhulu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana. Direct from Washington, the voice of America.
kuthibele abantu emazweni achiyeneyo ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni wonke jikelele. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Bakhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kweleBritane, eMelika, Canada, South Africa, Zimbabwe lakwamanye amazwe. Usipho Phakathi odabuka eZimbabwe ohlala eLondon uthi sokusethusa lokukhwehlela emphakathini.
Abantu abasethembani, kusho ukuthi nje mawusiza emntwini uyakubheka lo muntu acabange kakubanzi ngawo ukuthi kambe ungabe uyikheriya yalesi sifo na unayo yini corona. Ake ukhwehlele nje ukuthi kabili kathathu uzobona abantu ukuthi bakubheka kanjani, bakukhangela abantu bathengela umuntu.
Uthi sokumiswe imidlalo yemincintiswano yenguqu kuzwekazi le-Europe.
Imidlalo imile, nale midlalo yama-Euros izwe nje namhlanje endabeni ukuthi imidlalo yama-Euros i-postponiwe until next season. Imidlalo yebhola ye-Premier League imile, asazi ukuthi mhlawumbe izoqala ngey-30 njengokutsho kwabo, noma kuzophinda kube ne-meeting bazogcina sebe tole isombululo ngoba kukhona amaqembu okufanele awine isicoco, namanye amaqembu okufanele arelegethwe, namanye amaqembu ofanele aqualify for i-Champions League, namanye amaqembu ofanele aphonyothwe.
Baningi ababhekane lo mkhuhlane lo abagoqela uNkosazana Khanyi osebenza kwezempilakahle ePennsylvania kwele Melika.
Izinto zitshintshile kakhulu emva kokuthi lesi sifo sesivelile. Indawo engisebenza kuyo indawo enkulu kakhulu, ile minyango eminingi okokuthi nxa sifika uyakwazi ukuthi ungene la ngawuphi umnyango, kodwa kuthe sokuvelela sesifo ba iyakhiwa yonke leyo minyango yavalwa ukwenzela ukuthi wonke umuntu ofikayo adlule angene ngomnyango owodwa ayokhangelwa ukuthi uphila kanjani, impilo yakhe injani, akala temperature ekuphezulu yini. Sibuze imibuzo yokuthi usuke waphuma ngaphandle kwelizwe, uke wahlangana lomuntu ongabe eke wabala lesi sifo na. Nga uphendula umbuzo owodwa ngokuthi yebo kuke kwenzeka bakubisele ekhaya. Ngcono ukuthi abantu basebenze bengaphelelanga kulokuthi ungene ngaphakathi, i-temperature yakho iqansile kumbe usithe wena uke wavela ngaphansi.
UNkosazana Khanyi uthi sokule mthetho etshiyeneyo emitsha yokugcina abantu asebekhulile ezindlini ezitshiyeneyo.
Abantu esibagcinayo ama-residents wethu awavunyelwa ukuthi ahambe ayokudla, ukuthi ayokudla endaweni abajayele ukudlela kuzo. Sebengabantu abalethelwa ukudla badlele emarumini abo, ezindlini zabo. Bese kuthi labo abavunyelwa futhi labo ukuthi batholakale behamba-hamba ngaphandle ngoba ngibayisuke satsho ukuthi bazamemethekisa lo mkhuhlane.
Okwethulwe nguNkosazana Khanyi kusekelwa nguNkosikazi Sicasiselo Ndlovu osebenza eMaryland kwele Melika.
Corona lefikileyo isithwalise nzima ngoba sisakwazi lokuthi senzeni le msebenzini. Ususebenza uqhuqha, kawukwazi ukuthi ungabona umuntu esegula sekuyiyo yini, lawe nxa utshaya likhanda kumbe usiza umzimba uthise ukuthi kungabe sekuyiyo yini.
Bethu-ke okufanayo abantu kwele Zimbabwe osokuvinjwe imitshado, imihlangano kaZulu njalo lombukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair. Kulabanye abantu asebelahlekelwe ngamabhizimusi abanjengembongi kaZulu uRobert Dube.
Bengilama events athe ngilawo eSouth Africa angu-4 but ama events akona wonke ase canceliwe.
Sokuvinjwe indawo zokudlela, izikolo, imicimbi ezemidlalo lokunye emazweni achiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Akwaziwa ukuthi umkhuhlane lo uzaphela kumbe uzabamba abantu abanengi. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland kwele Melika, ngingoGibbs Dube.
Intengo yokudla lempahla ezitolo iqhubeka iqonga njalo lempuphu ingatholakali lula ngesikhathi idola leZimbabwe lilokhu lisiwa ngamandla. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende wabumba amakomiti okubona ukuthi intengo yempahla ayikhutshulwa amahlayana njalo lempuphu ithengiswa ezitolo hatshi emkambo wensitha. Uhulumende uhlezi esola usomabhizimusi ngalolu daba esithi bafuna ukuthola intengo ephezulu kakhulu. ukuzwa okuningi ngalolu daba. Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eGwanda Residents Association.
Only ama major supermarkets nebabo okay abo Pick n Pay ama supermarkets anjalo because are under spotlight. Ingafika uyabona sibili ama queues amade ukubona lawo ama supermarkets abantu beyifuna into, but most of ama supermarkets amancane I think ingaze ifike kabayithengisi kuhle mebathengisa elutshwane. Enye eningi ibonakala iku black market, and ku black market kwangkhona awusayiboni chayiwe emgwaqweni njengalokhu yena bekusenza something mistake before kusiba ne task force ilokufihlwa. Uyabusazi ukuthi laphana lalaphana lalaphana impuphi khona ku black market ngentengo enye phezulu kakhulu, but ezitolo nje hayi no impuphi isaseyiproblem sikulokuzwayo. Yeah, ukuthi abantu sebephila ngempuphi ebuya ivela eSouth Africa, abantu sebeseyiwoda kubo Messina ungxenye futhi Messina bathenga i-10 kg ngabo 50 rand bezenzisa ngapha ngabo 100 rand which is still cheaper than yena le esubsidized e-roller mill.
Ye manje ezinye izakhamizi ziyakwenelisa lokhu yini?
Kunzima ukuthi bayethenga ku-black market ngoba i-black market ifuna i-foreign currency, ayifuni i-local currency. So kumele umuntu aqala ethenga ama-rand for ezethenga impuphu, okwenza ukuthi kube nzima kakhulu. So the average person akakwenelisi, kunzima sibili kakhulu. Kubona lezindlela ezisuke ezidlulileyo ezingu-2-3 iviki yena le kungekho right. Indlela ama-price akhwele ngayo, I think i-effect yokuwa kwe-dollar yonke into ikhwelile noma kuyini ongayibala. Isinkwa namhla I think isivuke siyi-$27 kwezinye indawo ezinye $25. Ungamadrinkinyana khona lokho kuma-$18 labanathutshwala zathwaka kuma-$50-$60. So hayi
kodwa bona abantu imali bayifinyelela yini?
Ikhesi itholakala kakhulu kubo laba abathengisa imali ukuthiwa ngosiphatheleni balayo, but uyithenga ebe-premium isidura. I-eco cash isihlupha ebantwini abaningi because i-eco cash isidura. Ama-charge ne-eco cash asekhwele kakhulu, so abantu abasenelisi ukuthi bebhadale nge-eco cash. So uthola ukuthi into iyabe iyi-$30 i-price, kungase uzoyithenga nge-eco cash uthole ukuthi siyi-$50. So sokunzima, and abantu abaningi futhi i-eco cash yangikhona kabasayifuni, bafuna yona i-cash. But uthola umuntu ubuye evela ekhaya ibhasi yodwa yokusuka ekhaya ebuye edorobheni aphinde abuyele ingamyenza ama-$150 so ukuthi aphinde abuye asezithola i-$300 akumusi ndawo.
Lowo ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeGwanda Residents Association, sixoxelayo ekhona le eGwanda. Ezalamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. Idale leparlamente selivalwe okwenyanga phose ezimbili ezilandelayo emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza imbono ehlukeneyo ngokumiswa kombukiso weZimbabwe International Trade Fair lomkhosi we-Independence Celebrations. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Yikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.